kubatsirwa nezvazvo sezvo tirikutenda kuconference tinozama kuita agriculture policy saka iri kutanga kutora mangwana maybe ndokwatichabudira asi nemaonero angu 51 million kuti igonzi tizakugadzirisa masilos nekugadzirisa motokari indoona kuti mari yacho yakawandisa mari iyoyo yaifanira kuti tizotsvaga mari yakawanda yekutenga chibage kune dzimwe nyika chipinde munyika chigarire vanhu vane nzara nokuti tiri kuzviziva kuti gore rino mvura yakanaya dzimwe nzvimbo asi dzimwe nzvimbo dzine nzara isingaiti saka nzvimbo idzodzo dzinofanira kugadzirirwa kuti panenge pangoita kuchema kwokuti kwaita nzara chibage chacho chinge chiripo chichienda kunopuwa vanhu
iro bazi rezvekurima parinenge richibuda neurongwa hwakadai hamupiwo here mukana sekomiti yeparamende inoona nezvekurima hwekunge muchiisawo pfungwa mune zvirongwa zvakaita saizvozvo
izvozvo ndozvarinofanira kunge richiita asi nokuda kwokuti zvimwe zvacho rinoda kuzviita rega risina kutiudza isusu kana taakuzoridevedza kuti chititsanangurira kuti makazviitire musina kutiudza vanenge vongonzvenga nzvenga saka isi tiri kutindofunga chikonzero ndechekuti icho panga pasina clear agriculture policy ndosaka tiri kuti isusu ngatichiendai kunogadzirisa agriculture policy yekuti zvinhu zvese zvinge zvave accountable pane kuti zviite semamiriro azviri kuita kuti haifanira kunge iri one man band haifanira kunge vanhu vachingoudzwa zvokuita musingazoti zvabva nekupi chokwadi chozvo pane kusaifamba kwakanaka kuita zvinhu munyaya yeagriculture yedu isusu
tichitarisa gore mwaka uno munoti nemamiriro akaita zvinhu munyika
gore mwaka uno harina kunyatsokutimirira zvakanaka sezvataimbotarisira pakanaya mvura nokuti zvinoratidza kuti mvura inenge yakazotikurumidzei zvakare kuenda vakaita mimera midiki hapana chavari kukwanisa kugora saka kureva kuti kana dai kuri kunzi gore ringe rakanaka maybe ringe riri kuma60% hatikwanise kusvika kuma80% hazviiti saka kuratidza kuti kana tiri kuma60% tine nzara munyika nokuti 40% haifanira kuti pane nzara
iwo matura ari kutarisirwa kumutsiridzwa anga achimbonge achishanda here makore apfuura
andofunga ane makore akawanda asingashandi